Nasi Gweta vaRobert Mueller vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti vaongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemunyika iyi muna 2016 uyewo kana mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuvhiringidza kuongororwa kwenyaya iyi vange vachipa humbowo pamberi pemakomiti maviri edare reCongress. VaMueller vatanga kupa uchapupu pamberi pedare rezvemitemo kana kuti House Judiciary Committee uye pari zvino vari kupa uchapupu kukomiti yezvekusora kana kuti House Intelligence Committee. Vachipa humbowo pakomiti yezvemitemo, VaMueller vati pane humbowo hwakasimba hwekuti Russia yakapindira musarudzo dzemuna 2016.
First, our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping and systematic fashion.
Hurumende yeRussia yakapindira zvakanyanya musarudzo dzemunyika yedu uye zvainge zvakanyatsorongwa zvemhando yepamusoro.
Gwaro ravaMueller rinoti over Trump vakaedza kumisa kuongororwa kwenyaya iyi asi zvikakona nekuti magweta avo nezvipangamazano zvavo zvakaramba kuteerera zvavaida zvekuti vadzinge vaMueller vacho basa. VaMueller vatiwo vakaedza kwegore rose kuti vaTrump vape uchapupu pamberi pekomiti yavo asi zvakakona n'anga murapwa achida. Vachibvunzwa nasachigaro wekomiti yezvemitemo vaJerry Nadler vemaDemocrats kuti vakachenura vaTrump here, VaMueller vati havana kuita izvi. Asi imwe nhengo yebato remaRepublicans vaDoug Collins vati vaTrump havana mhosva yavakapara uye vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vachipindura mubvunzo waNadler, VaMueller vaudzawo dare iri kuti vaTrump vanogona kuzotongwa kana vabuda muhofisi sezvo mutemo webazi rezvemutemo uchiti mutungamiri wenyika haakwanisi kutongwa achiri panyanga.
But under DOJ, under Department of Justice policy, the president could be prosecuted for obstruction of justice crimes after he leaves office, is correct?
True.
Pasi pebazi rezvemutemo ichokwadi kuti mutungamiri wenyika anokwanisa kuferefetwa pamhosva dzaanenge achipomerwa abuda muhofisi. Hongu VaMueller vapindura.
Asi vachitaurawo kukomiti iyi vaJohn Ratcliffe vebato remaRepublicans vashorawo VaMueller vachiti zvimwe zvinhu zvavaitaura hazvisi pamutemo.
You didn't follow the special counsel regulations. It clearly says write a confidential report about decisions reached. Nowhere in here
hapana pakambonzi mumutemo nyora yezvinhu zvisina kupetwa. Asi mugwaro iri makanyora zvakawanda zvisina kupiwa mutongo. Kutora mutemo
about potential crimes that weren't charged.
Vanhu vakawanda muAmerica nekunze kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe vari kuteera kubvunzurudzwa kwavaMueller uku. Vamwe vari kuteera zviri kuitika izvi ndivazvidzai ruzvidzo vari kuOhio muno muAmerica avo vati vari kuona sekunge vaMueller vari kutatarika kupa humbowo.
Humbowo huri kupuhwa navaMueller ini ndiri kuona sekunge pane interference yakati iri kutyiwa navaMueller kuti vakada kuiburitsa inozonetsa pane ramangwana. Nokuti vaMueller vanenge vari kucontradicta zvimwe zvavakataura kana kuti zvimwe zvavakaona havasi kuda kuzviburitsa, and he is busy refusing to answer a very important question vachizvipa ndingangoti maprivileges a witness.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kusouth Carolina muno muAmerica zvakare vaPromise Sunday vati vari kuona sekunge vaMueller vari kunyatsobaya dede nemukanwa. Vachitaura nezvenyaya yekuti Russia yakapindira musarudzo, sachigaro weZessin vaAndrew McConney vanoti mashoko akadai anopa kuti vanhu vasave nechivimbo nesarudzo.
Tinokonzera kuti vanovhota vange vari vanhu vasina trust muyatingati voting system yemunyika imomo. Tinoratidza kuti vanovhota vanogona kuramba vachifunga kuti zvinhu zvavo hazvisi kuvezi izvo zvinozobuda musarudzo. Zvido zvevamwe vanhu vanenge vachida kupindira musarudzo.
VaTrump vange vachinyora padandemutande ravo reTwitter vachishora vaMueller. Vati vaMueller vakasarudzwa zvisiri pamutemo uye vainge vasina kufara nenyaya yekuti vainge varamba kuvapa basa rekuva mukuru werimwe sangano rematikitivha reFBI.